Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo mbudzi 4 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoudza vatsigiri vavo kugwanda kumatebelelen South kuti vagadzirire kupinda mumigwagwa, vachiratidzira pamusoro pevhoti yavo yavanoti yakabiwa.
Tinotenda, tiyavonga kuti tauya pano pagwanda. Reason yatawira ndeimwe chete. Tavinga pano pagwanda kuzotenda kuvhota kwamakaita.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanobatana nevechitendero chekereke yeZion Christian Church ZCC kumbungo kumasvingo uko vanga vachinamatira mvura. FC Platinum inotora zvakare mukombe weCastle Lager Premier Soccer League kwasara mitambo miviri kuti mwaka wenhabvu wegore rinoupere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nhasi vaudza zvuru zvevatsigiri vavo kugwanda kumatebelelen South kuti vagadzirire kupinda mumigwagwa, vachinoratidzira pamusoro pevhoti yavo yavanoti yakabiwa.
Tinotenda, tiyavonga kuti tauya pano pagwanda.
Sizile gwanda, siyavonga.
Tauya pano pagwanda.
Sibuile lape gwanda.
Reason yatawira ndeimwe chete.
Isizathu sinyezwi.
Tavinga pano pagwanda kuzotenda kuvhota kwamakaita. So it's our thank you, it's our siang. Siyabonga rali.
Silandu kuzobonga ngokuvotela kwenzileyo lonyaka. Irali yethu yokubonga namhlanje.
Thank you gwanda for voting for Chase. Thank you for voting for us. Thank you for your love. Thank you, thank you, thank you. Now ndandiri ku Bay Bridge nezuro ndakashamisika ne crowd yandakaona iko. Munoziziya kuti panopera ma elections vanhu havaoni the need yokuuya kumarani. I was sure kuti nemawiro akaita vanhu ku Bay Bridge.
Vachamisa vabatawo nhau dzakasiyana siyana dzinosanganisira uori hwavanoti hwakawanda munyika, kutambura kuri kuita vanhu munyika uye mari dzemitero dziri kubatirwa vanhu dze 2% tax. Vatiwo bato ravo rakazvipira kuita nhaurirano nehurumende yavaEmerson Mnangagwa, asi vaMnangagwa vanofanira kutanga vabvuma kuti bato ravo reZANU-PF rakadyiwa musarudzo dzakapfuura. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya, avo vanga vari kumusangano uyu.
Nhasi tiri kuno kune machikichori svingara vanhu zuru nezuru kupelandava stadium. Chinangwa chemusangano wedu watiri kuita kuno watichaita nyika yose ndewokuonesa vanhu kuti vanhu vakabire maelection havo vaisa nyika mumagwiringwindi, havo vanyudza nyika. Vanhu vari kutambudzika muzvipatara hamuna mishonga, vana havasi kuenda kuzvikoro. Munyika hamuna mura zvakanaka, mara hamuna. Mitongo yezvunhu iri kukwira rugumi rugumi pazuva poka poka. Saka toita seiko nevane avakabire sarudzo dzevanhu.
Saka mashoko ari kunyanyobatwa navachamisa ndeyekuti kudii avari kutaurira vanhu izvozvo?
Mashoko ari kutaurira vanhu ndeyekuti iwo munhu aripo uyo hamusi makamuvhotera, makavhotera ivo vachamisa kuti vange vari mutungamiriri wenyika. Naizvozvo tiri kuti isusu vana veZimbabwe handei kuState House ikoko tinogadza vachamisa nokuti ndo vakavhotebwa navanhu. Ndo mashoko makukutu avari kutaurira vana vezi.
Muchiona ruzhinji rwevanhu rwamakaunganidza iko zvino, vari kutambirana sei nemashoko ari kuparidzwa aya?
Vanhu vari kufara chaizvo mukoma wangu Evans. Vari kudoti vaiwa takagadza imwe vachamisa musi waState July. Naizvozvo tatononoka handei kuState House ikoko kwatakavhota kuti munge muchinda munogadzirisa matambudziko ari munyika. Saka ndingati inini muchidimbu mukoma Evans, mashoko aya ari kutambidzwa zvine mutsindo, ari kutambidzwa nevanhu vese kwese kwatiri kufamba tichienda. Nokuti sevatungamiriri mukoma Evans tinofanira kuva vatungamiriri vanotaridza kuti vakavhotebwa nevanhu nekufamba navanhu.
Avo vanga vari murongi wemisangano mubato reMDC vaAmos Chibaya vachitaura parunhare vari kuPelandaba Stadium kuGwanda neStudio 7. Asiwo imwe nhengo yeZanu PF kumatembeleland North vaBelieve Gaule vanoti MDC iri kutambisa nguva kuramba vachiti vakakunda musarudzo nekuti hurumende iri kutonga yakatambirwa pasi rese, hakusisina chichachinja zvakabuda musarudzo.
Mashoko ari kuparidzwa nevanhu veMDC aya, sekuona kwangu yes vari kuita zvavari kuita, but hakuna chichabuda, hakuna zvavachazvaita vagona kuita nezvokuti zvinhu zvavo zvibudirire. Kana kumboti chete they are taking advantage kuti vanhu zvinhu hazvisati zvazvonaka munyika, zvisati zvanaka sezvo vana Munangagwa vachitanga basa, ivo vari they are taking advantage ye situation irimo, mamiriro ezvinhu, mamiriro ezvinhu munyika, kuri kuti zvinhu hazvina kumira mushe nemhava kuti kune sabotage iri kuitika apa neapa iri kukonzereswa nevamwe vanhu apo zviri pachena. And vanhu vacha vari kuzi handizivi kuti vari kuzvitora kupi kuti vachaita izvozvo zvibudirire. Handisi kuvaona vachibudirira nemhava kuti havana rutsigiro. Vamunangagwa zvinhu zvavo zvakafamba zvakanakanaka sezvo zvaitwa nenzira zvakaita, zvakaenda kumakoti zvakabudirira. Isadhaki iri watsigira, handizivi kuti iwo rutsigiro wacho vacharuwana kupi.
Munoona here paine pachikwanisika kuti pave nenhaurirano pakati peZanu PF neMDC dzekuti vashande vese kuenda kumberi?
Sezvo vari kuita zvinhu zvavo izvi, ndofunga kuti vanhu veMDC ava vachapedzisira vabvuma kuti vanhu vagare pasi vataurirane. Sezvo President Mnangagwa haana kuramba, akati haiwa ngatigarei pasi kana kune zvimwe tongotaurirana, but iyo manje vari kuramba. But ndiri kuona kuti vakatadza kubudirira kwa zvinhu zvavo zvari kuita, sezvo vachatadza vachadzoka futi. Ndiri kuvaona vechidzoka ivo vechida kuti vanhu vataurirane, vagare pasi vataurirane, vagadzirise zvinoda kugadziriswa.
Avo vanga vari mutsigiri webato reZanu PF kumatebeleland vachitaura parunhare vari kutsolocho kwakare kuBulawayo.
Mwedzi uno wambudzi 2018 nevenyuro yenyu ichange ichikokera hurukuru pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Hurukuro idzo dzinokukokai kuti mupinde dzichaitirwa munzvimbo dzakasiyana-siyana muZimbabwe. Takabatana neve Media Center. Sanganai neni Praxedes Jeremiah munzvimbo dzatichakuzivisai panhepfenyuro ino paFacebook pamwe chete nepaWhatsApp.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vabatana nevechitendero chekereke yeZion Christian Church ZCC kumbungo kumasvingo uko vanga vachinamatira mvura. vamunangagwa vaudza gungano iri kuti matambudziko ari munyika akafanana nemarwadzo anosanganikwa nawo munguva yepamuviri asi mufaro uchizouya pashure. Gungano iri rabatanidzawo mhemberero yekucherechedza zuva rekuberekwa kwemukuru wekereke iyi yeZCC, Bishop Nehemia Mutendi, pamwe navamunangagwa avo vakaberekwa vose musi wa15 Gunyana. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzu vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chiitiko ichi chinoratidza kuti mutungamiri wenyika haasarure makereke.
Zvinhu zvinoratidza kuti purezidendi munhu anobvumirana nezvitendero zvakasiyana siyana pano pasi. Zvinonzi nechirungu Zimbabwe is a Christian society. Zvisiri zvochete munhu anokoshesa denga pakuti vainda kundonamatira mvura. Sezvo takuziva kuti nguva yokurima kana kuti nguva yekwemvura muZimbabwe yaswedera. Saka zvinhu zvakanakawo chose kuti vakuru venyika vakumikidze kuna Mwari kuti tive nemvura. Muchitendero unonamatira chipi nechipi choga choga, muchitendero unonamatira runyararo kuti nyika idzikame, muchitendero unonamatira upfumi hwenyika kuti Mwari adurure nyasha nengoni dzake kuti zvimbomho yeZimbabwe ibudire, muchitendero unonamatira chikoro chacho kuti mhuri yako ipase. Zvinhu zvakawandisa zvinokumbirwa kuna Mwari pane nyaya dzezvitendero.
Tanzwawo kuti vamunangagwa vati matambudziko akatarisana nenyika zvinhu zvinokwanisa kukasika kupera zvichigadziriswa. Imi munotiwo?
Ndizvo chokwadi ichocho, zviri pachena sadriver wetractor. Nokuti mukatarisa maprizes angavapo kaanga kutotyisa ushuwa kuti kuzvinhu zviri kubva nokupi. Asi mutungamiri wenyika pakatangisa kugara namacaptains of industry, zvinhu tiri kuona zvakudini maprizes akuderera. Senyaya dzemitsetse dzemafuta, petrol nedizel, zvinhu zvakutoshamisika kuti patakamboita 2 weeks shuwa tichinetsekara, asi izvino mafuta azara pese pese. Vamunoti ndo nyanzvi dzoufumi muZimbabwe, mukanyatsokuongorora hapana nyanzvi dziripo. Nokuti iye zvino chinokonzeresa kuti mukaka udhure chii, chinokonzeresa upfu. Karimwa gore rakapera kukavapo, chii chinokonzeresa izvozvo?
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzu vari parunhare kwaChirumanzu kuMidlands naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4pm kusvika na5pm. Musi wechishanu kubva na445pm kusvika na515pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Egypt yazivisa nasi kuti yauraya vapanduki gumi nevapfumbamwe vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwevanhu vanomwe vechitendero chechikristu nemusi wechishanu avo vaienda kune imwe nzvimbo yekunamatira iri kudunhu reminya. Vakuru vakuru veUnited Nations nevamwe vanobatsira vanobva kusangano reSyrian Arab Red Crescent vari kubaya vana nomba uye kupa rubatsiro ruri kudiwa zvikuru kekutanga kune imwe kamba yevakatiza misha yavo kumugano weSyria neJordan. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo. Ndinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chatinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Chirongwa ichi munochipakurirwa pamhepo nemusi wesvondo wega wega neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa upenyu hwevechidiki, mamiriro akaita zvinhu kumusha nezvavari kuita mukuedza mukurarama. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tichikurukura navahanzvadzi Nancy Nyaunde avo vakatamira kuSouth Africa kunoshava. Vanzvadzi Nenzi, ndinokuchingamidzai muchirongwa, makadi zvenyu?
Tiripedo mukoma Evans, makadiko.
Tiri kunzwa kuti ndimi makakrosa mabhodha mukaenda kumhiri uko kunotsvaga cheuviri. Muri kupi imimi?
Imimi mukoma Evans ndiri kuCape Town.
Mane nguva yakadii muri kuCape Town?
Ndane 3 years ndiri muCape Town.
Saka muri kusevenza here ikoko? Muri kuita nezvei? Chiri kukuraramisai?
Ini ndineka bhizinesi kangu kadiki diki shop.
Kose muri kukati kadiki diki, handiti aita chake ndihomba rume here?
Zvinhu zvinotanga zvichiri zvinyiki zvichingokura zvichikura zvichienda.
Saka imi bhizinesi ramunoita nderei?
Ini ndinoita bhizinesi rokutengesa zvinhu zvemagetsi, mafiriji, matv nezvakadaro nezvakadaro.
Makazvifunga sei izvi kubva kuZimbabwe mosvika kuCape Town mosvikotanga business?
Chakaitika taka nekudukuomo zvakaita zvinhu kuZimbabwe. So takafunga kuti regai tiende kuCape Town tinotsvaga zvekuita. Then tasvika kuCape Town mabasa aishayikawo, saka ndakafunga kuti regai nditange nekutengesa zvinhu.
Saka business renyu riri kukufambirai zvakadii?
Business rangu riri kufamba, handida kunyeba, ndinoda kutenda mari pane izvozvo.
Saka vanotenga kwamuri vanhu vakaita sei? Makambani here? Vanhuwo vari kuzvifambira? Makatovhura chitoro kanyi?
Hongu mukoma Evans, vanhu vanotitengera vanhu vanenge vachifambawo inzvicho, vanhu vachifamba vachini uya uzonditengera, not makambani, because ndinotengesa chinhu.
Saka zvanga zvakaoma sei kuti mugone kutanga business renyu iri?
Zvanga zvakaoma chaizvo kuti ndikwanise kutanga business rangu, nokuti paidikana mari yakawanda kuti ndikwanise kutenga zvinhu zvakawanda. So zvakanditorera nguva hombe kuti ndikwanise kukwanisa kutsvaga mari inokwana kuti ndikwanise kuvhura chitoro nekutenga zvinhu.
Asi kubva zvamatanga kuri kusvika pari zvino, munofara sei nemasimukira zvaita?
Kutanga pari zvino ndinofara chaizvo nokuti shopu iri kuita ichiwedzera nekuwedzera ndichitenga zvimwe zvino.
Zvino imiwo semunhu wechisikana muindastiri mamuri, tinoona munowanzozara vanhu vechirume, mainjiniya namakanika, maelectrician. Imi makazvikwanisa sei kumira-mira muchikunda muindastiri iyoyi?
Muchidimbu ndakakwanisa nekuda kukomamirira akaita zvinhu kuZimbabwe. Namo inokupa kuti ukwanise kufunga kuti ndingaite chii chandinokwanisa kuti ndirarame sevechidiki.
Vamwewo vari kuZimbabwe vechidiki nevamwe vagerewo muSouth Africa vari kushayiwawo kuti vopinda nepapi voitawo sei vari kunyika dziri kunze uko. Mashoko amungavapewo ekuvasimbisa nekuvatsigisa ndeyekuti kudii?
Ndinoapa mashoko vari kunze nevari kuZimbabwe, ndinoapa mashoko kuti vanokwanisa vafambe kushanda nesimba vareize mari kuti vakwanise kuzviitira basa ravo vega nevemaoko. Zvinosimudzira wechidiki.
Aiwa, ndinoda kukutendai zvikuru nekutipa mukana wekukurukura nemi. Vateereri vedu, ndinoda kukutendai zvikuru kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chatanga tichikurukura naNancy Nyaunde vari kuCape Town vari kuita bhizinesi rezvekutengesa zvemagetsi semusikana wechidiki akabva kuZimbabwe akaenda kuSouth Africa kunoshava. Chirongwa ichi munochiunzirwa neni Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndoti musare zvakanaka, tosangana zvakare svondo rinouya pandichakuigiraizve chimwe chirongwa. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande weStudio 7 achitipa chirongwa chinotarisa zvechitendero muhurukuro yaaita namufundisi Reverend Oliver Mandisodza.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu,
Jesu simba rangu, munondipa simba.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwezve chirongwa chezvechitendero. Nhasi tine rombo rakanaka patashanyirwa naReverend Oliver Mandisodza veMen of Valor Purpose and Vision. Reverend Mandisodza, kwadzisai vatereri.
Tinokwasai vatendi pasi rose muri Zimbabwe iri kumativi mana kwenyika.
Mungatitaurirawo here pamusoro peMen of Valor Purpose and Vision?
Yes, tinotenda. Men of Valor Purpose and Vision, MVPV, tingati urongwa hwana baba, kana kuti kusangana mubatanidzo hwana baba wemachechi akasiyana-siyana watakaisa musoro pamwe chete kuti titarise nhau dzine chekuita nevanhurume, kusimudzirwa kwavo, mugarire vavo, muraramiro vavo, zvavanoita mumhuri dzavo, mudzichechi, munharaunda, kusimbisa mabasa vanobata mukusimudzirwa kwemugariro vedu savanhu, savarume, kuti tinge tine izwiwo rinozwika pakugadzirisa zvingadaro zvinhu zvinonetsa kana zvingafadza pakurarama kwatinoita sevanhu.
Mushandevo here nemadzimai?
Tinotenda. Mukaona chiono chedu chinotarisira kuchengetedzwa kwemhuri, madzikereki nenharaunda, kana tatongoti mhuri, zvotongorewa kuti madzimai atokwana ipapo. Murume haagoni kumira ari ega, anomira aine mudzimai nevana vake, ndokuti mhuri. Zvichizobvira zvichizopindwa munharaunda dzatigere, madzimai anotove nechikamu chavo chakakura chavanobata musangano reMVPV.
Reverend Mandisodza, mukatitaurirawo chimwe chezvinhu zvamunoita munharaunda yenyu iyi.
Tinotenda. Sechirongwa chichangotanga, tine zvinhu zvizhinji zvitanga tichitarisa, asi pari zvino tinoti tine chikoro chatakatitaka adopta kana chatakatora chiri kumusengezi chinonzi Brightstar Academy, chinodzidza vana watingati ivo vari pasi pasi, vane chikora chichida kumira zvakanaka, chida kushandwa kuwakwa nekubatsira vanakomana ivava kuti vange vari vanoziva, vanokura vaine hunhu hwakanaka nekuziva kuti vanga nekuva wandudza mugarire vavo. Saka tine chikoro icho chataka adopta. Tinewo urongwa hwatinawo kumaprisons edu muZimbabwe, all the 10 provinces dzatinoshanda nawo nekukurudzira. Isusu tinonyanya kutarisa zvinhu zvinobatika, zvinobatsira wasungwa, kuti nyange vari vari vana baba vari matorongo imomo, chii chatingagone kuita kuti varambe vari vana baba nemhuri dzavo, vachiita vachifambidzana pamwe chete nemhuri dzavo. Zvimwewo zvatinoita kufamba tichiita maworkshops kusangana tichidzidzisana savarume kuonesana kuti tine zvatinogona kuti tiitewo savarume tichibatsira kuzvisimudzira nekutasana matambudziko anenge atasana nevamwe vedu tichienda takadaro.
Ko vanenge vachida kujoina kana kukubatsira iwo muzvirongwa zvamuri kuita muvanga kubatai papi?
Alright, tine maofisi edu ari panumber 196 Samora Michel Eastley muHarare. Ndopatati pamuzinda patiri pari zvino. Tinogona kubatikopa panhare mbozha nhamba dzedu dziri nhare 0775 628 762. Ndogona kudzokorora 0775 628 762.
Pane mashoko amungada kuudza vateereri here kana kwawedu mashoko okupedzisira?
Mashoko ekukurudzira andingada kupa kune vose vakateerera. Tinomawana kuna bhuku ramadzimambo ekutanga chapter 2 verse 2 apo David akanga ari kukurudzira mwanakomana wake Solomon. Iwe Solomon, ndakuda kusvika panguva yekusiya nyika ino, asi iwe chipa murume chive munhu akasimba uzvidzo uri murume. Saka ndinoda kupa mhuri yese yeZimbabwe yakateerera kuti panguva yakadai upenyu huchingaseku wese hunooma, zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tinotarisa kuti vose vanoziva Mwari vasimuke semhare, wave varume vakasimba kunamatira nekudzidzisa kuti tive netariro, tive nekubatsirana kuti nyika yedu tingaiumbe sei zvakanaka tichiendera mberi tigoonekwa tichiverengwa pane dzimwe nyika seZimbabwe.
Aiwa vadiwa vateereri, nemashoko iwayo abva kuna Reverend Oliver Mandisodza Women of Valor, Purpose and Vision. Ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare svondo rinouya, apo tichakupaizve chimwe chirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti muve nesvondo rakanaka. Reverend Mandisodza, tinotenda zvikuru.
Tinotenda Tanonoka. Munhau dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chatora zvakare mukombe weCastle Lager Premier Soccer League kwasara mitambo miviri kuti mwaka wenhabvu wegore rino upere. Michael Kariati anotipa zvizere pamusoro penyaya iyi.
Vagari vemuzvishavane vari kupemberera zvekare muchure mekunge FC Platinum yatora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League wemwaka uno. Nhasi masikati FC Platinum iyo yanga ichingoda point imwe chete mumutambo wavo neShaban Mine yatora mapoints ese matatu ndokuramba yakasiya ngezi Platinum Stars nemapoints mapfumbamwe. Kwasara mitambo miviri chete kuti makundano aya asvike kwamvura yacheka makumbo. FC Platinum yave nemapoints makumi manomwe nemana ngezi Platinum Stars ine mapoints makumi matanhatu nemashanu. Muteveri weDynamos vaTitus Goya vanoti vari kufara zvikuru kuti Norman Mapeza aripwa nekutora mukombe uyu nebasa raanga achiita kugona kunenge kudada. Asi muteveri wekugona kunenge kudada vaMichael Msonza vanoti vave kutarisira makundano eCup Champions League vachitarisira ivo kuti chikwata chavo chichaita zviri nani pane zvavakamboita apo vaimirira nyika mumakundano emuAfrica. Mukutora mukombe uyu FC Platinum ichawana mari inoita iyo zvuru zana zvemadhora uyezve ichange ichimirira nyika muCup Champions League muna 2019. Asi chikwata cheNiche Road chamira netambo makwikwi aya mushure mekurwa 2-0 neHerentals. Muzuva iro vavari kukukwidzana navo vechapungu vakarohwawo zvekare neZPC Kariba 2-0. Zvikwata zviri izvi zvakasiyana nemapoints mana, chimwe chacho chichibatana neShabani Mine, Blue City neMutare City Rovers.
Tinotenda kuna Michael Kariati. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare. mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku.